Maamiriro akaita vote ndeyekuratidza izvo kuti Congress ichabvisa Congresswoman Green kubva pachigaro pacommittee yeeducation and labor.
Zvakonzerwa nei izvi?
Izvi zvakonzerwa nemashoko akataurwa naMai Green, Congresswoman Green, vachipaidzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica, matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iwo crashing yemaaeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children. Mai Green vaibuda ivo vachiti hazvina kuitika, manyepo ehurumende. Saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress kunyanya kumademocrats nemamwe marepublicans ati izvo Congresswoman Green havakodzeri kuti vange vari pachigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anokwanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai izvi zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation, iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Noti nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congresswoman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kupisa Congresswoman mudare remarepresentatives ipati yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashedza vachiti hatisi kugutsikana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congresswoman muHouse of Representatives.